Vashungwa ava vanosanganisira vatevedzeri vaviri vavanelson chamisa vatendai biti namai linet kareni kore vamwe vasungwa nemapurisa vanosanganisira vadavid chinini valove mo chinoputsa mozvare gladys hlatywayo nevamwe vachitaura nevatori venhau vasati vasungwa vabiti vati vanga vauya kuzoti mapurisa vavabatsire kubudisa vanhu vakapinda pamuzinda wavo
tikauya kuzotizopinda muhofisi yedu hedhiofisi yedu 44 Nelson Mandela Avenue Morgan Richard Tsvangirai House formerly known as Harvest House. So tirikushamisika kune masoja nemapurisa ari kutirambidza kuti tipinde mubuilding yedu tine vashandi vada kupinda imomo tine maoffice bearers vana secretary general vedu vada kuti vapinde vana mai klachwai vari panapapa vana mai kareni kore vari panapapa vana chimhini vari panapa vapinde mubuilding vashandi zvavangoita mazuva ese zvavaita the last 20 years that we've existed as a political party.
Vabiti vatiwo hapana magwaro ekumatara vakawana anoratidza kuti nhengo dzekwamuzvare kupe dzinofanirwa kutora muzinda wemorgan tsvangirai house
hapana kotoda tiri magweta zvokubasa kwenyuko hapana kotoda tokungozvanya chete iurep epolitical organization and seize is the head office zvekuti wakadyiwa nachamisa muna July of 2018 sazvo nyaya yavo kurwira iyoyo
asi munyori mumdct vadouglas monzora avo vakatora muzinda uyu nezuro manheru vati morgan tsvangirai house ndeyavo sebato uye hapana chikonzero chekunotsvaka mapepa ekumatare edzimhosva kuti vashandise mahofisi avo mutauriri wemdc alliance muzvare fadzai mahere vati kusungwa kwaitwa nhengo dzavo kunovashamisa nekuti vanga vachiita zviri pamutemo
nhasi vabiti maikore nevamwe vakuru vemusangano pavaedza kupinda muharvest house imomo vasungwa hatisi kuziva kuti tiri kusungirwei hatisi kuziva kuti sei tiri kurambidzwa kupinda muharvest house isu chatinoziva ndechekuti mdc alliance ndoine building iyoyo yeharvest house kana vachipukana nazvo vanofanirwa kuenda kumatare matare otiudza kuti aiwa chibudai maiditsva
studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati kuti vasungwa ava vanga vatyora mutemo upi vanyati vati vanga vari mumusangano nekudaro havaikwanisa kutaura nestudio 7 asi mapurisa asunga vatungamiriri ava vanga vachisheedzera kuti vari kuvasungira mhosva yekutyora mutemo nechekuita nekupararira kwechirwere checovid-19 nhasi mapurisa aswerawo achidzinga veruzhinji mudhorobha ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.